munoziva kubva pakapinda president ED Mnangagwa nehurumende yavo chava kanyanya kutarisa kuona kuti tingawandutse sei mafambiro evanhu nekuti nyaya yemabhazi kuti angawande munoziva kana mabhazi ariwo akawanda tinobvisa zvimota zvakawanda zvidikidiki zvinenge zvichifamba zvinobatsirawo kuti hatipoluti air mabhazi saka president wedu ndonyaya yavakanangana nayo kuona kuti kutransport vanhu vese vanoda kufamba nemabhazi wawana transport nenguva iripo dzimwe nguva zvinorwadza zvikuru vanhu vanopedza mabasa vachitora nguva yakareba zvikuru kuti vasvike Gumba saka naizvozvo aya alonjwa nhasi aya achikomishinwa nhasi ipati yemabhazi mamwe akawanda ane urongwa hwapurezidendi nehurumende kuona kuti mabhazi auya akakwana
mabhazi aya achange ari kufamba mumadhorobha chete here kana kuti pane humwe urongwa
hatisi kutarisa mumataundi chete asi kuti tikutarisawo nemabhazi ekumaruwa nekuti vekumaruwa vanoshupikawo panyaya dzekufamba saka naizvozvo sista auya ipati yevakawanda acharamba achiuya neakauya aripo kudhara kuti vanhu vedu varege kushupika panyaya dzekufamba saka transport solutions dziri kuuya nehurumende nekuti tinoziva kuti vanhu vedu vazhinji vaona vakaturikidzana mukamota kadikidiki vakazara imomo manje kunyanya necovid ino yatiri maprotocols anotaura nezvesocial distancing hasizogoni kuitika kana muri mukamota kadiki kana asi kana muri mubhazi social distancing inogona kudii kuti iitwe so that tinoramba tichidzikisa nhamba dzevanhu vari kurwara nechirwere checorona ichi
takamira ipapo panyaya yecovid-19 pane zvirongwa zvamuinazvo here zvokuzodzidzisa vemumabhazi iwaya kuti vachabata sei vanhu
izvi it's an ongoing thing kudzidzisa vanhu vese vano vari mutransport ndosaka makaona kuti mumataundi mabhazi anotoenda through Zupco kana une private bhazi rako unoenda nekuZupco upinda ikoko nekuti kune zvinoto zviri kutrenwa ikoko and also mameseji ekuziva kuti vanhu vachipinda vanotorwa temperature and mabhazi acho anoramba achingodisinfectwa kuona kuti kana mapinda utachiwana hugofa ndo zvinhu zvekuramba zvichingodzidziswa izvozvo nokuti senyika tinofanira kuonawo kuti apinda akapfekawo masi zvese izvozvo nokuti senyika kuti Zimbabwe yaiti hayo zvakanaka tinoda kutenda vana vemuzimbabwe vamira pamwe chete nehurumende yavo tichitarisawo zvevo zvinotaurwa neworld health organization kuti nyaya dzechirwere checorona ichi tirwise senyika takabatana nekuti hachisi chinhu chehurumende kana kuti hachisi chinhu chanhingi asi kuti chinhu chaka chirwere chakauya chinobata tese saka tofanirwa kubatana pamwe chete tichifamba sechinhu 1